Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 15th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about heavy rains in Zimbabwe amid concerns of flooding in several provinces.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about heavy rains in Zimbabwe.
A tropical cyclone Idai made landfall late Thursday in Mozambique, bringing high winds and flooding to a region already hit by storms. Over the past week, heavy rains in Mozambique and Malawi have killed at least 126 people and left thousands of homes destroyed. The heavy rains have also hit some parts of Zimbabwe.
This month, the United Nations launched an international appeal for $234 million in emergency aid for Zimbabwe, where drought is expected to affect a third of the country's crop and leave 5.3 million people needing assistance.
Zimbabwe's annual maize consumption is 1.8 million tons, but farmers say this year's drought heat harvest may be less than 1 million tons. Finance Minister Mthuli Ncube says the country has 500,000 tons of maize in strategic reserves.
And sometime this week in politics, President Emmerson Mnangagwa's government suspended Community Tolerance Recreation and Development Trust, saying it was not properly registered, while critics believe that the state is continuing with its crackdown on opponents almost 2 months after the January public protests, which left at least 12 people dead. At the same time, doctors this week downed tools, claiming that they don't have essential equipment and drugs for patients. A similar strike by some doctors earlier this year paralyzed all state hospitals.
Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yebo kambe zulu kandaba lingalithona njani lapho likhona khona ngapho ke sizwile ke ukuthi kule tropical cyclone kumbe ngithi icyclone okuthiwa uAida. UAida lo ke
Idai.
Yeah, but it's Ndebele.
No. It's so, Tanda or something in Ndebele.
Say da.
You die. No, it's different. This is Shona.
He die, yeah?
No, if you die, if you put D, you die.
He die.
He die.
That's difficult.
Yeah.
Yeah, so it's like saying Thompson.
Okay.
So, yeah. So, now, we are cyclone in a day. Uchongwe achutu, he die. What do you think? He die.
Yes.
So, konoko ke, enganu kuzamile. Cyclone yakhona kutshonjalo. So khonapha ke siyabona ukuthi kulabantu abaningi sibe asebefile.
Yes.
Singathi ke izulu leli liqalise ngefike ephelileyo. Lapho kutshaye khona eMalawi lagcwalise endaweni eziningi abantu bafa inyamazana ezinye zathathwa ngamanzi. Kuzobuya ke izolo lalamhla kuseni yena leyi icyclone ingene eBhayira. Sesingene eBhayira yaphinde yangena leMtare khona ngale lapho ilokhu itshaya khona iqhubeke siya phambili.
And also kanya South Africa. Africa.
The South Africa eKwaZulu Natal. So khanya ngazani ke kulobuzima obumangalisayo ebantwini lapho abahlaselwe lizulu jonga. So siyabona njalo ukuthi United Nations yake yajwa yathi khanya ngazani kule drought ezaba khona. Kodwa ke nxa sokubuya izulu enxa kuyaba wesibabo ngoba ama crops angazani agcwala amanzi andamanye vela kukhulwe kube njalo kodwa singakhohlwa njalo lokuthi uhulumende ungani wenze okunye lapho ukuthi avale inhlanganiso khona ngale maswingo ukuthi ke kusasebenzi ya so sizabona ukuthi sizakwenza njani jonga nxa ukuthi ekuqaliseni singakhuluma ngakhona kwizulu okunye sesikuletha ke mbayimbayi kunjalo
ndizo so gives nyaya iripo ndeye ukuthi cyclone Idai iri kuisa mvura yakawandisa muZimbabwe. Tichiona kuti nyika yanga yakatotarisana zvakare nedambudziko rekushayikwa kwechikafu nekuda kwedrought yanga iripo zvichireva kuti zvishoma zvanga zvichiwanikwa nevarimi muminda zvinogona kubva zvangokanganiswa zvakare nemvura iri kunaya iyoyi yedutu mupengo cyclone Idai. Tichiona zvakare kuti United Nations yakanga yatoparura chirongwa chekupemera mari Zimbabwe kuti inge ichibatsira vanhu vanoda kusvika 5.3 million vanonzi vakatarisana nenzara kunyanga hazvo hurumende iri kuti ine matani akati wandei ari parutivi akasende kwa paruti kuti anogona kupa vanhu chikafu kana kuwanisa vanhu chikafu kwemwedzi minomwe asi zvinenge zvakutozoonekwa kumashure nekuti pari zvino vanhu zvikuru mumareserva nemumadhorobha vatotarisana nenzara paitawo nyaya yekuti sangano reCOTRAD rinoshandawo mukubatsira vanhu vanenge vachishupika ivava ranzi rambomiswa kushanda kumasvingo zvichitariswa mapepa aro kuti nzara haana kunge ari muorder kana kuti harina kunyoreswa zvakatsarukana tinonzwa kuti nyaya yacho inenge yakuda kuendeswa kumatare edzimhosva tamunzwa gweta resangano richitaura kuti vari kumhanya mhanya asi nyaya hombe Gibbs ndiyo yedutu mupengo cyclone idai tanzwa kuti kusvika pari nhasi kwanga kwazivikana kuti dutu mupengo irauraya vanhu vanoita 126 munyika dzinoti Malawi, Mozambique neSouth Africa tichitarisirawo kuti parinopinda muZimbabwe rinogona kunge radzikirawo ukasha hwaro zvekuti hatizotarisira kurasikirwa nevanhu kana neupenyu hwevanhu pamwe chete nezvipfuwo asi tinonzwa kuti hurumende kuburikidza nebazi rezvekubudiswa kwamashoko vayambira kuti rinogona kunge richikanganisa misha nezvirimwa nezvimwe zvakadaro iro dutu mupengo irori cyclone idai vakawanda vari kuti sei riri kupiwa zita rekuti idai tambonzwa tsananguro yekuti nyika dziri kuchamhembe kuAfrica dzakasangana vakakanda mazita munguwani kuti ringanzi chii pakasarudzwa iro reZimbabwe rinonzi
cyclone idai lo
yes.
So siyabona kuti lo uitai ungaba umuntu wesilisa kumbe wesifazi is it a man or a woman?
Ano.
In most cases, why are cyclones and hurricanes given some female names in most cases?
And I've heard before that those with female names are intense. Yes. But those with men's names are mild. I'm not sure with this one. Tichaedza kuti zvonzwa kuti zvakamira
asi
hapana munhu anonzi idai handisananzwa munhu anonzi idai ndofunga riri kungotsanangura kuti zverudo kuti idai kutandana
so it rhymes like itai
aiwa ndiri kuda kuti itai regatinzwe parunhare ndofunga tine
vatiinawo parunhare Mr. Tichaona Zinyemba
yes.
Is at the Met office. Mr. Zinyemba, good evening and welcome to the program.
Thank you so much. I'm glad to be here.
Thank you so much. Tell us a bit about this cyclone.
Well, tropical cyclone Idai, of no particular originality in terms of the name, started off in the Mozambique Channel, as you might be aware, and has since made landfall over Mozambique, and the report that you just mentioned, quite a number of deaths have occurred, and some infrastructural damage, massive infrastructural damage has also occurred. It's now further towards Zimbabwe's eastern borders, but at the same time, we're receiving, or some places along the eastern borders, mainly in Manicaland and provinces, are actually receiving heavy rain. I think there have been since last night, really. Some of the areas haven't seen any break in the precipitation that has been occurring. And obviously, that might have some impacts or some repercussions in terms of infrastructure damage. But yes, it is moving slowly westwards. In terms of the cloudiness, it's already covering almost the entire, entire Zimbabwe. With associated with some light rain or drizzle in some areas.
Yeah, ngeke ngikhulume ngesinto konapho ke, just hold on there. So I just want to translate then give it to you. So abantu ke lapha bezimbabo batshelwa ngubaba uzinyemba lapho eMet office ukuthi izulu le libuya sibilikhanya likhulu kakhulu. So ke uthi ke iCyclone Lay singenile kule Mozambique emtare ngale abantu sebezuza ke ngathi sokusina izulu. Kuzobuya kwezinye indawo ke kwele Zimbabwe kungani sokulamayezi sibili kodwa ngani kulomfefezo kodwa ke ukuthi hayi liyabuya sibili izulu abantu balimuke sibili kube njalo ye kunjalo futhi
ndizozo Gibbs vazinyemba togamuchira imuchirongwa chedu
vatinotenda
ndizozo vakawanda vari kungonzwa nezve dutu mupengo iri cyclone idai kunzira kupinda muZimbabwe asi vazhinji vanobva vatya vachinzwa kuti kunyika kwarapinda ukorasi yarauraya vanhu vangasvika zana nemakumi maviri nevatanhatu 126 people dead zvingatarisirwa here kuti parinopinda muZimbabwe rinenge richine ukasha ihwohwo kana kuti zvakamira sei mungangotsanangura zviri kutarisirwawo nehofisi yenyu yemamiriro ekunze
chinoitika pandechekuti dutumupengo kana richiri muMozambique Channel rinenge rine ukasha chaizvo nokuti tinoziva kuti mugungwa hamuna achingati friction yakanyanyisa saka rinotora simba chaizvo asi kana razouya panyika simba rei rinoti perei asi chatinonyanya kutarisa hariri simba rekunge rine ukasha nokuti ukasha uhwu hatingade kutsanangura ndehwekuti hwekunaya kwemvura yakanyanyisa inoramba ichinaya nguva yese kwozova nemhepo yakawandisa zvakare izvozvo tinoziva kuti mvura yakanyanya kunaya kunyanya nzvimbo dzakakwirira dzisekumanikaland kunogona kuita atingati pachirumbi malandslides saka ndo zvimwe zvinhu zvinokwanisika kunge zvichiitika uyezve kunogona kuita atinoti aye pachirungu flash flooding or riverland flooding so izvozvo zvinounza matambudziko chaizvo kunzvimbo dzinenge dzanayiwa chaizvo sekutarisa kwataita kubvira mangwanani kusvika izvine zvinzvimbo dzakafanana nana Chisengu ana Chipinge ana Mutare ana Nyanga dzichipinda mukati dzaswera dzichiwana mvura ndingade kupa muenzaniso kuti makuseni chaiwo na 8 o'clock Chisengu yanga yatowana mvura inosvika 153 millimeters asi kusvika nazvino haisati yamira mvura zvichireva kuti mvura inogona kunge ichipfuurira ipapo zvakadarikidza saka ndozvimwe zvatinenge tichitarisa kana chiti isusu intense kana kuti kusimba kana kuti ukasha rematropical cyclone nokufamba kwenguva kwaanenge akuita anoshaya simba riye zvakare rinonge richiderera richiderera asi mvura inogona kuramba ichinaya saka ndozvatinonyanya kukurudzira izvo kuti vanhu vanyanya kungwarira manayiro emvura yachone nekuti anogona kukonzeresa mafashamo munzizi nemumwe nzvimbo dziye dzakaderera
aiwa tinotenda zvikuru vazinyemba Gibbs you are just explaining the same way he has done when you asked him about this intensity of the cyclone but he's saying when it's on land the intensity tends to lose strength it decreases but when it's like along rivers it gains and he was also issuing warning to people in low-lying areas that flooding may occur because of the heavy rains coming down
so Mr. Zinyamba, how much rain is expected in Zimbabwe and what should people do under these circumstances?
Well, naturally, you can't really say this area is going to receive that because the rain that might be received at a particular will really depend on the on the position of this tropical cyclone. And as it moves further inland, it degrades. So you might actually hear things like now an overland depression. But in terms of the rainfall, it will be still very active. So you can't be specific in terms of this area is going to receive so much. I think it depends on the position of that area vis-a-vis the track or the trajectory of the tropical cyclone. So this is why we're saying those areas that are going to be impacted more obviously will be near the center of the tropical cyclone, and therefore also being assisted by topography because topography tends to play a very pivotal role in terms of the rains that might be received at a particular place, and obviously. In the Eastern Highlands there or Manicaland areas, that's where you have higher ground. So naturally, there's always a risk of potential of getting more rain. Hence, places like Chisengu, as I alluded to earlier on, received 153 millimeters as at 8 o'clock this morning, and as I said, it has been raining ever since, very heavily for that matter. So potentially is going to be more rain over those areas. Now, your listeners might also might be interested in how is it going to be projected going forward. Well, this system, as it degrades, is likely to be moving because it can't go over mountains, so it follows the contours of the ground. So this is why projections of that is supposed to go at least northwestwards through the northern areas of Mashonaland east, like places like Toko, then into Mashonaland Central, and perhaps even into Mashonaland West, also including such areas as Harare and surrounding areas.
Thank you so much.
Thank you so much, Razinyemba Rambaya. Nyimuri Parunari Gibbs, I think we have one of our guests, Mr. Mandla Nkomo, inyanzwi yekurima.
Yes, Mr. Nkomo, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs, and it's a good evening to your listeners as well.
Thank you so much. And now people are facing this cyclone, and for farmers, this could be, you know, a tragedy, right?
So I think it's two things, Gibbs. I think that for, especially in the provinces that Mr. Zinyemba is mentioning, where the rain has been decent, where there is a crop of tobacco, there's a crop of maize and stuff, getting more rain right now will create definitely issues. Fortunately, I think a lot of the maize has probably gone past the flowering stage, but there will be waterlogging and people might lose crops. And just the mere fact of trying to deal with a waterlogged situation could be a problem. But I would also hasten to say that, you know, it might be a disaster in areas where they already had a good crop. But in areas where we're already facing a shortage of water, you know, dams drying up and the pastures not looking good, a little bit of rain at this time will solve the water problem because it might fill up the dams. And I think it might also allow the grass to just have one more growth spurt. So for livestock farmers, I anticipate that the areas where this cyclone or tropical depression, when it gets there, will pass through, will actually have a positive impact.
Yeah,
into bengicho ukuthi izulu lele lesikhukhula likavili. Endaweni lapho abantu abalezilimo ebesezikhulile ekade sebekhangelela ukuthi hayi lo mumbu usukhahlele and ngumumba abangawuvuna, kungaba khona indawo lapho ukuba lezulu eliningi okungadala uhlupho kakhulu ngoba ezinye indawo ziyadoda and izilimo ezifana lo mumbu kazithandi ukuthi kube lamanzi, so kungagcina kudala uhlupho lokuthi isivuno akade besikhangelele singagcina sisehla. Le ndawo ezilima igwayi lazo ngithemba ukuthi bangaba lohlupho kakhulu ukuthi kube lezulu eliningi elingaphezu kwamanani akhulunywa ngumfowethu Zinyemba. Kodwa njengoba sazi ukuthi bathi okubi komunye kuba muhle komunye, endaweni lapho akade zivele sisilela amanzi izulu selihambe masinyane, ngibona ngani ukuna lokho kuzancedisa ukuthi amachibi lezifula lamadamu agcwale, ngoba kwezinye indawo besesitsha Gibbs, phinde futhi lotshani benkomo belulula kakhulu ukuthi besingaboni sibili ukuthi lungafika lungadlulisa ebusika. So izulu lele if lingafika kulezo ndawo lingasiza ukuthi utshani bungani buyaqina, sikwanise ukuthi silaluke size siyefika esikhathini sezulu elilandela.
Aha, siyakuzwa kakhulu. So he's explaining exactly what he said in English.
Yes.
That you know, this could be a double-edged thing. Good for other people and bad for others. For those that were facing maybe places where there were leaky rains, it could be some good news for them, but it says
and for livestock.
Yeah, and where maybe the crops are good, could be bad news.
That's true.
Yes,
I just want to read a statement here issued by the Harare City Council, I think, about 6 hours ago.
Yes,
and it reads: Harare City Council is urging all motorists not to park their vehicles under trees. Residents to keep their doors and windows closed because violent winds that may destroy trees and blow roofs may be experienced in Harare. Where possible, avoid night travel and crossing flooded rivers. Those who settled on wetlands should be on high alert as the city may experience floods. Members of the informal sector storing their wares in drainage systems are urged to remove the goods as these may block the drainage system.
Yes, and then we've got a tweet from the Minister of Information and Publicity. It says, you know, it talks about the cyclone. It says, government through the Civil Protection Unit has triggered its disaster management systems, which involves armed forces, Air Force, ZRP, Aqua units, partners such as International Organization of Migration, Red Cross, Save Children, ETC, as part of its action plan. So they are saying that they've actually
activated. Kana kusimudza matenga edzimba ichipinda nepama door apa pama faftera pama window apo zvine zvichingodaro mepo ichipinda ichikuwadza vanhu vayambirawo vanhu vanochengetedza zvinhu zvavo zvikuru vanotengesa vaya vanzi pane vamwe vanoti havanawo mari dzekuisa kuma storage vanotsvaga pavanofunga kuti e drainage haisviki mvura here gainingosiya ndaisa zvinhu zvangu imomo hanzi vari kukurudzirwa kuti vanga vasingachengetera zvinhu zvavo ma drainage systems sezvo zvichibva zvazovhara drainage systems yedzi mvura yotadza kuenda kwainofanira kunge ichienda kozvokonzera flooding zvii zvamungawedzerawo pamusoro pestatement iyo kana chiziviso kana yambiro yaitwa nekanzuro yeHarare
ichokwadi pane mashoko ataurwa neCity of Harare kunyanya panyaya yekuti miti inogona kupfika nemhepo inenge yakasimba kazhinji kazhinji unoona kuti ivhivhu kana mhepo ikangoda kuvhuvhuta yakati simbei zvino miti inogona kunge ichiputsika uyezve semafafitera zvinhu chinhu chino chatinokurudzirawo chandanga chida kunyanya kusimbisa pane nhaurwa iyoyi ndechekuti manayiro emvura etropical cyclone akasiyana nemanayiro emvura atingati aye mvura ine mupande kana kuti ine mabhanang'ana tropical cyclone kuona kwachaita mvura iyi iri kunaya zvine nokuti atingati mwoyo wetropical cyclone uchiri kure iri kunaya zvizuva rese ramba ichinaya asi haisi kunaya zvezvokuti inogona mafashama anogona kungouya nguva diki diki saka munozoona kuti nenguva nokutiwo tropical cyclone iri kufamba sei mvura iyoyo inogona kuwanda kana inogona kungoita ichingonaya zvezvokuti chaka 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 isinganyanyi kuzokonzeresa yatinoti flooding asi zvakangonaka kuti vanhu vangwaridze kuti kune dzimwe nzvimbo ngatigarigatike kuti kana itasa Harare tiri kutarisa yatingati pachirungu yeCBD aiwa Harare tinenge nzvimbo dzakatenderedza iro guta rekuzeharare saka kunogona kuita mvura yakawanda iye zvinogona kukonzeresa matingatiwe masplash flooding saka hongu tinonge tichikurudzira nebazi irori redepartment of civil protection tiriumwewo nhengo yecivil protection saka tinenge tichikurudzirawo kuti vanhu vangwarire kuti zvaka mhepo nemvura zvakare unozoona kuti dzimwe nguva kungangoita mvura ine mabhanang'ana kazhinji kazhinji tinokurudzira ipapo kuti edway musahwande pasi pemiti kana zvezvokuti kuda kubatana nezvinopisa zvezvi muchida kugadzirisa zvishoko zvokudya izvozvo zvine njodi zvine ngozi yakakurisa chaizvo nokuti kana kukaita atinoti pachirungu lightning kana kupenya kuyoko munhu anogona kurohwa nemheni ari nzvimbo yakatoiri kure nekune mabhanang'ana saka izvozvo ndo zvinhu zvatinge tichikurudzira kuti veduwe ngwarirai musabate zvinhu zvine moto wemagetsi kana kuine mabhanang'ana musahwande pasi pemiti musahwande pane kana kuti imba inenge iri yega pabani iyo inogona kunge zvakare ichikwanisa kurohwa nemheni asi mvura iyi chokwadi kuti mvura iri kuuya nzvimbo dzakawanda asi kunyanyanyanya ndoda kuti ndinyanye kutsiridza ipapo dziridzisa ipapo kunyanyanyanya nzvimbo dzekumanana mashonarand central nokuti mafambiro etropical cyclone ari kuoneka kuti yakuda kunge ichienda kumusoroko unozoona kuti yakuzoda kuzotevedzera zambezi pari kana nedzimwe nguva saka tinoona kuti idzo nzvimbo idzodzo ndo dzinonyanya kunge dzichizowana mvura yakawanda.
Thank you so much, Mr. Nyemba. We will invite you to explain the same in English because handizonyanyogona kutsanangurira vanhu vanopedzisira vavo kuti asi takanzwa jonga achiti pasi pemuti ndo panoita. Yeah, ramba yanyu muri parunare. You know, Gibbs, when we were in school, sorry, say, Lazi Nyemba, sorry, muda utaura something.
aiwa ndangaida kungoti aiwa tinobatsirana kuti tione kuti tingape resource even muchirudzi kwa tereririni
ndizvo zve handiredzoka kwamuri ndaida kuye uchidza gifts kuti nguva yataya tiri kumusha ndichidzidza kumusha kwangu ndobva kuzumba gifts kuchikoro kwandaidzidza pamashambanaka school kudhara kuma 70 tarisingava nemari nekuti nemaambureza zvamaya kuita izvinezvi saka wakanga usina kuwana sagara unopeta kona kuti upfeke kuvhara mvura unohanda pasi pemuti kayapera saka ndo parozvina vazinyamba hapana kuna ndizvozvo
so you can go ahead and say it in English you know in terms of what people should actually do.
Well, my comment really will first hinge on some of the warnings or reports that have been issued by certain agencies around the country. Our emphasis, as far as is concerned, would be really on the rains that are expected. We are not generally expecting. There will be some flash flooding in areas that are susceptible, particularly of low-lying areas. And obviously, that can actually potentially cause some danger as far as felling of trees and the washing away of infrastructure, as it were, or even potentially drowning. But I want to emphasize again that we've seen that the tropical cyclone is continuing to move westwards further into the country, degrading at the same time in terms of amounts of in terms of rain. Yes, we continue to have rain. It might not be heavy everywhere, but I think it should be mostly heavier near the center of the tropical cyclone. And this is what is important to actually keep in mind, that it's not like we're generalizing that we're going to be getting lots of rain everywhere. No, we're saying some areas will get heavier rain, maybe being assisted by topography, but others might just get light rain, which is continuously falling. Typically, what we are finding in here in Harare, as an example, the rains have been falling since morning, and this has just been rising. But we're expecting the peak of this system to be between today into Sunday. So there's always obviously a risk of flash flooding. Mm-hmm. The other issue that I wanted to emphasize on is some of these storms could be associated with a lot of lightning, and we know that lightning is a very hazardous, and people are usually struck by lightning by hiding or by standing underneath a tree. That actually creates it's very dangerous to do that. So we urge the public not to hide under trees if it's raining. As much as possible, do not shelter in an isolated structure or shed, as it were, because potentially that will actually increase your chances of being struck by lightning.
Mm-hmm. Thank you so much. Sithatha ubaba uNyoni lapho secingweni umlaleli. Baba Nyoni, kunjani?
Sona kunjani baba?
Siyaphila Nyoni. Ubona njani kunoko kuthiwa ke kuyabuya i-cyclone le? Kunjani lapho khona kulapho?
No, le into iyamoja kakhulu mndadi. And njengathi abantu baseZimbabwe sisentingeni ngoba la i-government ayikwazi ukuthi isincede ma inkinga le ivelile. Ngoba ngithiwana the way imoche isade eMozambique neMalawi, i-economy yabo izobanceda ngapha nangapha. So thina eZimbabwe sinenkinga ngoba abantu bazovela lele inkinga yemvula, akuna ncedo bazolitholayo.
Po lina lapho elikhona abantu bathini abayisabi khonoko?
Bayayisaba kakhulu. Bodza waya bona kuti into le lapho isithi ikhula khona vele yamotha kakhulu.
So singathi abantu sebehlalele evalweni khona
kakhulu.
Ye nxa sesigangela ke lina lapho elikhona ungabuka ngikhona khona
mina ngise eJoburg eSouth Africa.
Oh, khonapho alinanga khona ngapho ke eJoburg.
Lapho alikafiki
kodwa kwaZulu Natal sizokuthiwa kuyahanjwa ngayo.
Ya lapho vele imotshile kakhulu.
Ye so ungathini ke iphosa ilizwi amazwi okugcina?
Mina isicelo sami ukuthi abantu baya ngifanele i-government yethu yaseZimbabwe ngicela ukuthi iyenze something ukuthi abantu mabavela lale ngozi nabo bakwazi ukubanceda.
Hayi, siyakuzwa kakhulu Nyoni, sibongele kakhulu baba.
No, they are one of
them. Yeah. So Mr. Nyoni is appealing to the government to help people. You know, he says people are fearing this kind of cyclone.
Yeah.
So they're not even sure what is going to happen because of the destruction in Mozambique and Malawi. So they are really, really scared. So maybe he's appealing to the protection unit to actually take some kind of action over this issue. So sibuyele kubaba ke uNkomo.
Nkomo.
Baba Nkomo, ngase sibona ke kuyiwa phambili lapho ukuthi eZimbabwe kujale ukuthi kube le mvimbi, imvimbi yathi yasi yabe ingatsha umoya, ungela siphephe esingako. Kodwa ke lokho kubuyayo kuyawisa amabele, kwenza izinto ezinjalo ukuthi even la lesihlahle ezithize lazo ziwe. So nxa ukuthi sokunjalo ke baba Nkomo, amabele selele phansi, pho umlimi kumele enze.
Ya, kuba lukhuni ngoba izulu sonke siyalifuna, kodwa eliza ngalolu hlobo luza lithwele okuningi kakhulu, njengoba usitsho ukuthi umoya lo ungawisa amabele. Esingakutsho thina nya ngibone bekwenza ikakhulu emakhaya ukuthi la mabele awileyo abantu bayawadobha benza ngani izithingithingi kumbe izithungo bewabuthelele ndawonye ukwenzela ukuthi at least aqedelele ukuvuthwa kwawo. Kodwa kwezinye indawo uzathola ukuthi ukumotshakala kwakhona akusalungiseki. Ngenye into gives ebengifuna ukuthi siyinanzelele, indawo esizivalisayo ukuthi izulu lele lizafika khona Malawi and to a certain extent Zambia. Asikhumbule ukuthi iwamazwe akade enceda thina eZimbabwe ukuthi nxa sile drought at least bona bavame ukuthi babe lezulu sithole khona amabele. So mina into engethusayo njalo engesabisayo ukuthi izikhukhula lezi engizibona kubo Mozambique Malawi mhlawumbe zingagcina seqela le Zambia zitsho ukuthini kundaba ye food security kumbe ukwenela kokudla ku-Southern Africa yonke. Yinto okufanele ukuthi siyinanzelele ngoba kutsho ukuthi phezu kwe-El Nino singagcina futhi lapho ebesithi sizaphephela khona lakho sithole kungaselaka kudla okwenele.
Yeah, so ke besikujumile namhlanje baba Nkomo, kodwa sibongile kakhulu ukuthi usibuyile lapha ke kuhlelo. Phosa lokugcina baba.
Hayi, elokugcina ukuthi u-2019 uzaba ngumnyaka olukhulu kakhulu kithi abalimi. Ngakho asihleleni kahle imisebenzi yethu. Laba abalamabele amalutshwana abazame ngamandla wonke ukuthi bayalondoloza. Lapha babona ukuthi hayi akusaphumi lutho kwezinye indawo bese encourage abantu bese bakhuthaza ukuthi hayi geca nje wenza isayileji uzafida inkomo. Laba abalenkomo kuphela ababona ukuthi amadlelo ayaphela, ungalindi ukuthi inkomo izigcine ivuswa ngezigodo. Ngcono uyithengise ugcine imali uzaphinda uthenge futhi nxa sokungani kuyacaca ukuthi amadlelo ami njani. Kasingabili laba bantu ababambelela ukuthi into zingaphonga uvuka zijintshile singenzanga inhlelo ezifaneleyo.
Awubone ke baba Nkomo, sibonge kakhulu ungadela kusasa. Kube lempela viki enhle baba.
Lami ngilifisele enhle kodwa lingabulawa ngumqando kini ngapha.
Hayi kunjalo, lani lingabulawa izulu
Okay.
All right, bye-bye baba. So that is Mr. Nkomo. He says, yep. In some cases where the maize has been brought down by the rains, some people normally pick it up and tie it together.
Okay.
And it works. But in some cases, he says it doesn't work. It breaks, yes. But he says if that happens, that day you cannot do anything with it, you actually gather it and make some silage out of it.
Okay.
So for the cows, it's okay.
Stock feed.
Yes.
Yes,
sir. So, but his fear is that if Malawi, Zambia, and other countries that have been supplying maize to Zimbabwe are affected by this cyclone, then in terms of maize supplies, Zimbabwe may be facing a crisis.
A crisis. Yes, that's what I'm also seeing on Twitter. Gives some updates. There's Diamond FM Zimbabwe, and they said Sakuba Market roofing blown off by heavy rains. That's Musika Weku Sakuba, Urkunzi Marata, Torwane Mepo, Koya Mumanonzi Simba Chips. I saw update on the destruction by Cyclone Idai in Chipinge today. people will need the urgent help. Vaita mfana nizo gipsi rukura kiza chibage. Chakaita kuwari kwa kurara. Pasi chakara zikuwa neme po yoi. Kuita vamuaruta. Dutu irino tifungisa. Cyclone Elin. Payakamboruwa muna 2000 kuchipinge. Zakaita kuti murizi para zani iskwe. Deni pane wamu wa iso mfana nizo. Kuchipinge ni kwa mtare. Tukwa na pachipinge. Pane chitoro chinenge TM. Chaka pamberi pe chitoro ipa paka zara mvura. Nedzimotokari dzakatovharwa nemvura. Saka ndo zvimwe zviri kuitika izvozvo kubva kumatimana enyika. Ndinoimba kuti rwendo runo nenyaya yekuti vanhu vakushandisa social media kwaane madande mutande. Vanhu vakwanisa kuzivisana vachiyambirana kuti kuno kune dambudziko rakati itai zvakati.
Yeah.
Rikaiti mbonzwa kuna vazinyemba kuti Mr. Zinyemba nyaya dzemadande mutande kana social media dziri kubatsirawo zvakadii kufambiswa kwemashoko panyaya iyo yedambudziko recyclone Idai. Nokuti tinoona vamwe vachiti masocial media aya anotakura mashoko enhema, vamwe vachiti aiwa ndo yatove nzira yekukasika kunzwa naye mashoko.
Zvinogona kudaro hazvo kuti nguva yakanonge pachita kunokureva nhema. Asi takatarisa nyaya yetropical cyclone kuona kwangu zvimwe dzacho dziri kuita kuti tikwanise kuwana yatingati ruzivo nezviri kuitika kune dzimwe nzvimbo idzodzi dzatiri kutaura kuti tropical cyclone ndokwairi kunyanya kuve iri. Saka zvinobatsira dzimweni nguva panogona kuita iye zvimwe zvokupamidzira wanyaya. Asi ini ndinoda kunge ndichida kutenda social media isu takamirira bazi remamiriro kunze kuti iri kutibatsira kuti tiwane maruzivo zviri kuitika kune zvimwe. Naipapo zvakare isu tinoshandisa social media kunge tichizivisa mhuri yeZimbabwe kuti ndo zviri kuitika isi kunzvimbo dzakadai so kunyanya nemafambiro ari kuita tropical cyclone iyo Idai. Nokuti Idai ndanzwa pamwe vamwe vachida kupa muenzaniso weElin. Tropical cyclone Idai ndo yakakurisisa chaizvo kupfuura dzimwe dzatati tawana. Saka zvireva kuti zvairi kukonzeresawo zvairi kukonzera munzvimbo dzakanyanya kunge dziri munzira yayone zvinogona kunge zvinhu zvakakurawo. Saka ndinodayira kuti mabazi ndambonzwa muchitaura zvokuti pane mabazi ehurumende vane mashoko avataura. Saka ndinodayira kuti hurumende pachayo iri kunge ichinyatsotarisisa zviri kuitika ichizotaura batsiro kumhuri yeZimbabwe. Apa social media iri kutaura mashoko akadaro. Saka tinotenda chaizvo nemashoko iyayo.
Thank you so much. Please do stay on the line. Regaiti zvetine mutereri tina mufundisi Richard Moyo kuSouth Africa. Makadi mufundisi Moyo?
Tinosomwadiko baba.
Aiwa tiri wapenyu. Tipeiwo zvamunoda kutaura pamusoro pedambudziko riripo. Tine nyaya nhatu dziri mudariro asi iri kupisa ndiyo yecyclone Idai. Kuitawo nyaya yekuti nyika iri kutsvagirwa chikafu. Pakutsvagirwa chikafu pakasangana nedambudziko irori zvakare redutu mupengo, nyika dzakaita seZambia neMalawi dzachimbowanisawo Zimbabwe chibage. Ndo kumwe kwacho kwenzvimbo kana madzine matunhu arohwa nedambudziko irori. Kwoitawo nyaya yesangano rinonzi COTRAD ratinonzwa kuti rakanzi nehurumende rimbomira kushanda kudunhu remasvingo, nenyaya yekuti mapepa aro ekuti ringe richishanda zviri pamutemo haana kunyatsotwasuka. Tipei zvamuroda kutaura panyaya idzodzi.
Okay, tinotendera gani kwasa zvangu vateveri. Chekutanga gani tange nesangano rakamiswa iro. Masangano rakamiswa iro zvasina kukodzera kuti rigone kumiswa, nokuti ndaumwe masangano anobatsira ruzhinji rwenyika mukati menyika kwavanonge vachifamba, especially kumasvingo nemise kumasvingo. Saka zvaisafana kudero, gavhumendi yaifanira kusadero, nokuti masangano akaita sakazvimirira anobatsira zvizhinji sei. Ndaa anogona kusvika kune dzimwe nzvimbo zvafanira nopu like kuna Chirebvuko, kuna Chirebvunoti, kuna Save. Kuna matambudziko futi akafanana nemvura achinge yasvika like vana vazhinji nguva zhinji gore negore vanogara chinge rumwana makaro, but government haigoni kusvika ukoko like gore akapera. Kune mwana akarumiwa nemukadzi achabva kubita mwana akarumiwa zvikangopara, asi kuti masangano akaita sevanosvika achindobatsira iye achidzidzama kunyaradza mhuri. Saka government haisaifanira kumisa masangano akada, ndo amwe anotobatsira nezvimwe zvinhu zvitori nemusoro. Saka government haifanira kuti deiro pasi milo seka fana iso so ndo vaipa pose to inda pana yenye mvura iliku kanganisa ya chukuna ya Malawi nuko Mozambiki singoto ni kuno mzio fana na sleep panyewe vamo wana wakatisia ida kutiko ombe chairo patikara njeni zitaru kuda na kanji anjuganza ni idai ida kutiko ombe chairo nukutu yuzunu zilutambu za mvura manayari kita mazuano inunaya isi na sarukano inunaya ni asha inunaya isi kanganisa manu but this thing is also zinu zilongo tungwe soku na mwari pasini kakutu matambuzi ni mvura mburine gulipa na ya mvura inusia manu wakawanda maparara inusia ya mosha saka idambuzi kutungo kumbeo na ya mwari wakatunga mirila o nizo teka wana kumozambiki tuzaru kumozambiki zinu kafane zinu gara chungu itika puna hapu nisha teka nizo ya kwa itika kumalawe saka chungu na ya mwari wakatiba tira kutimepo yu isa guna kura mbe chungu tibila ni nyuto nyeo kunyika kwa hili zimu nyika saka zinu 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 basira nikutungamia zikunu bosi kabula na ikuba kuna Malawi kama riva nikuwa na moyo na Zambia saka kuruka tino kuna mira vanu basi sisi ni zazo dai marugenga vangu tunga mira sida ngo chema futi zi ni dabu zuko ra iti kuhu ku kiasi hizi kuinyuzile ndi zinu za chambu za zukuru kuona wana mati wachi ura wani mzile kafane suga chungu zuona kani buraka pira msotaku
aywa tinotenda zukuru wa mfundi simoyo erigaiti tuarewa muatereri tinotenda zukuru
tinotenda ni mo mvalari nerugare amen
thank you so much that's Reverend Richard Moyo calling from South Africa on the issue of court rider he says the government should not have taken that step of stopping this organization from operating because the NGOs are helping a lot of people. And on the cyclone Idai, he says he leaves it to God to at least help his people. And I think we have two, three
callers. So okay. Let's take Kuba Bunkosu Kala. Baba Nkosi, connect to one. Baba Nkosi Webster, Unjani. Webster Nkosi, Usakura Nkosi ya. Manukosi setenzwe lapha asazi ukuthi kuhamba njani ye wathi ngiye kubaba apostle Midian Dube umpostoli omkhulu kunjani
eh brother kids kunjani
ngiyaphila kakhulu ke yakutsho ukuthi ukubona njani ukuqala izulu elikhulu lelibuyayo okwesibili kono kuinhlanganiso le ukuthiwa isivinjwe emaswingo ubona njani kona
hey kuzima Dube okwenzulu uhlupho olukhulu ukuthi okukataza kakhulu ukuthi uhulumende le Department of Civil Protection bareti banganani kuyina sebekwenzile ukuthi abantu especially laba abasendaweni eziphansi ama low lying areas babashuse baye bafake endaweni ezidobhileyo engikwaziyo ukuthi ibudget ye-CPU ayikho nike ngapartner labo isikhathi eside ku-NGO forum mina ngesikhathi izinto zisa-right kungani kuthiwa igatshangwa ekugcineni but isikhathi sokuthi abantu bahlanganisa amakhanda bachiyanele pride ba-engage even abantu outside amazwe outside Zimbabwe kumobilize ama-resources kungabonakali kakhulu abantu kumele basuswe bayefakwe endaweni eziphezulu ngoba engibone eMozambique leMalawi Dube akukuhle ngakungathi keZimbabwe kuzalahleka imphefumulo eminingi so uhulumende kufanele enze ama-priorities zakhe inhlelo zakhe zibheke ukuphepha kwabantu then okwe-organization evaliweyo kuvele kulesikhathi eside kusiza Dube lokhu kuzanywa ukuthi kutshintshe imithetho kubonyiswe imithetho ama-inhlanganiso zonezi ezizimele zodwa zingakhona ukusebenza ngiyakhumbula mina kulesikhathi eside ngisenza imihlangano lobhengula entumbani Plumtree ubone nje ukuthi uyalandelwa ngabantu from i-Department of Peace bangalitsheli lokuthi bakhona so kona lokho bekukhulunywa amalanga wonke ukuthi uhlupho lwama-demonstrations eZimbabwe luvezwe ngama-NGOs mhlawumbe lamanye amaphathi aphikisayo sebekuqinisa-ke manje ukuthi ama-NGOs especially la ngathi adila ngama-democratic processes adila nge-justice azovalwa amaningi but ukuvalwa kwawo kakusoze kuvimba ukuthi iqiniso lingaphumi ngoba indlela abantu abathola ngazo iqiniso zilenga kakhulu kulezi insuku. I-social media ivulekile, i-internet ikhona. So akusei zosikhathi sokuvalela abantu ukuthi bangatholi ulwazi. Kanti-ke ama-NGOs afakwe emthethweni nguhulumende osokuphambanisekile kathesi kuyini. Umpresident uMnangagwa le-government yakhe kababhekane leqiniso ukuthi abantu beZimbabwe iqiniso bayalazi futhi bayalibona. Ukuvala ama-NGOs akusoze kuvala iqiniso. Imilomo yabantu ayivalwa ukuthi i-NGO ivaliwe. And okulusizi ukuthi abantu akade besekelwa yileyo nhlanganiso, uhulumende kasoze abanake. Bazonakwa ngubani? Bazomelwa ngubani? Ngoba ama-NGOs amela abantu abangelamlomo yokukhuluma. Abathi ngesilungu, they stand for the voiceless. So if you silence ama voices amela abantu zulu ongalalizwi, abantu bazomelwa ngubani? I don't think ukuthi singakusupporta, singavumelana lakho. Siyakwazi baza kwenza inkani, kodwa thina njengabantu beZimbabwe asivumi. Abuyekwe abantu basebenze, kodwa akwelungiselela ukuphepha kwabantu ezulwini elizayo.
Sibonge kakhulu-ke baba mfundisi, ungathina kusasa, sibe lempela fike enhle. Yeah, so he says government should work hard to actually help the people that are going to be affected by the cyclone, and at the same time, you know, NGOs should not just be shut down or, you know, controlled by the government. He says that's very dangerous because there is social media, there's everything these days. People can do whatever they want. Maybe let's go to Tish Zinyemba, and then we round off the...
Yes,
the,
I think... Yes, Mr. Zinyemba, we see in Malawi, we've seen more than 80,000 people have been displaced so far, and 1,583 roads damaged, 11 bridges destroyed. Do you think this will also happen in Zimbabwe?
Ndingabe kuti ndi handina ruzivo zvakanyanyisa nezvaitika kuMalawi. Ndinodavira kutiwo susu sebazi remamiriro ekunze tinenge tichikwanisa kutaura nezvemanayiro ari kuita mvura. Pandingati pachirungu, beyond that is really out of our ambit. Saka handingade zvangu kuti ndinyanye kutaura.
Mbvunzo wangu wangu uri wakanangana nekuti tichitarisa kusimba kwakaita dutu mupengo iri kuMalawi, taona matambudziko ese awanikwa. Tingatarisira rekuti ringasvikawo muZimbabwe rakadaro zvekuti vanhu vangapedzisira vasiya misha yavo nezvimwe zvakadaro.
Atingakwanisi kunge tichine ruzivo kuti chii chiri kunyanya kuitika muZimbabwe. Ndokusaka tichidavira kuti hurumende iripanezva ino urongwa hwakubatsira kunyaya dzakafanana naidzodzo. Asi chatinoziva ndechekuti nzvimbo nenzvimbo ine handingati pachirungu mapeculiarities ayone, zvichireva kuti nzvimbo nokunaya kwemvura zvinogona kukonzeresa zvakati wandei. Saka chakanyanya kukosha ndechekuti mabazi ehurumende akafanana needu aya naMitoriaaend ari kuitei kuti vabatsire panyaya idzo dzokunge pachizonge pachiwanika matambudziko anenge achisvika munzvimbo idzodzo. Saka imwe nzira ndo fanika nzira yatinenge tina yokukwanisa kunge tichiita tichishachiita aya atingati maalert kana kuruzivisa vanhu kuti ai rediwe nzvimbo yakadai sozvichange kunogona kuita zvinhu zvakadai sozvakadai. Saka varirai, ndinodayira kuti izvozvo zvinogona kupa vagari veZimbabwe kana kuti mhuri inenge igerekoko kuona kuti vangabatsirikane sei zvichienderera nemamwe mabato anogona kunge achizobatsira panyaya dzakadai.
Thank you so much, Mr. Zinyemba. Aiwa, tokuregai zvenyu muchisununguka. Tinotenda zvikuru neruzivo rwakadzama rwamakwanisa kutipa nhasi.
Aiwa, tinotenda.
Thank you very much, Tish. Bye-bye.
Gibbs, I think we only have how many minutes left?
About 10 minutes, yes.
About 9 minutes.
Yeah, somewhere there.
Yes, and we have Mr. Denford Halimani. He is the lawyer for Kotrad.
Yes. Okay. Is he on the line right now?
I think.
Is Mr. Halimane, let's hear from our producer whether Mr. Halimane is on the line or not. Yes. So we're told that Mr. Halimane is on the line right now. So now we are talking about the suspension of this Community Tolerance Recreation and Development Trust. Mr. Halimane, good evening and welcome to the program.
Good evening, sir.
Yes, sir. Tell us about what is going on now with the trust.
Basically, what we've done at the moment is to approach the High Court on an agent base to try and seek the High Court to set aside the irrational decision by the District Administrator of Mashingo to suspend the operations of Courtside. We believe that the government does not actually have the power to act in the manner that it did. At the moment, we're waiting for the court to call us for a hearing or in the best case scenario to simply confirm that it is indeed set aside the decision without even calling the parties, because we believe that the case is quite straightforward.
Zvikonzero zvipi zvaita kuti sangano rimiswe kushanda izvi?
Hapana zvikonzero zvapiwa. Ndo zvimwe zvatiri kutaura kuti hurumende haina kunyanya dhiya, havana kutevedzera mutemo. Bumbiro dzva reZimbabwe rakaitwa muna 2013 rinotaura iro kuti avo vari muzvinzvimbo zvekuita madecisions vanofanira kupa zvikonzero kana vachinge vaita madecisions anoafekta vanhu, and in this case havana zvikonzero zvavakapa. Vakangodeedza vanhu vecontract ndobva vavaudza kuti maoperations enyu atosuspendwa, ndobva vatova patamba ine masendezi mashoma-shoma arikutaurayo kuti vane zvavaruda kuongorora. Kusvika vapedza zvavachaongorora, maoperations okukotiraga anenge akavharwa.
Thank you so much. Rambai muri parunhare. Gibbs, tine mumwe mudare wedu, tinava Belief Gaule.
Yes, Mr. Belief Gaule, good evening, sir.
Good evening, my brother Gibbs.
Jonga kande miri.
Jonga kande miri.
Thank you so much.
Magasimba here vakande mbiri.
Ah, ngiyaphila baba.
Now Gibbs ngiyakhuluma la ngiyamzwela
ukuthi ngile bakhuluma sokuwa ngoGibbs. Hayi good job, Dr. Dad. So ke akusitshele ke baba Gaule ukuthi kwesha nge indaba ye contract le yahlupa. Lapha sikhuluma ngehlanganiso le emiswe umsebenzi khona ngale masweni. So ke uhulumende kaMnumzana uMnangagwa kuthiwa sengani mufanana ke lo uhulumende kaMnumzana uMgabe. So kuna poke abantu bachinga sibila okumangalisa ba.
Yeah, abantu labo bachinga kithi kodwa ke into emangalisayo ukuthi abantu ngeke befana nisho umgabe loMnangagwa. UMnangagwa ngumNangagwa, umgabe ngumgabe, ngabantu ababili abachiyeneyo laba. UPresident Mnangagwa umuntu olethe izinto ezikhanyayo ezinjengokuthi abantu bakhululeke elizweni labo. Njengokuthi kodwa ekukhululekeni kwabantu, abantu abanye basuka bathathe ukukhululeka lokwana bakusebenzise ngendlela engayisiyo. Ngiyabona ukuthi kudlulileyo, sibonileyo umbono nalowo odlulileyo ukuthi abantu bathathe ukukhululeka bese beyeqa bajanqule njengamankonyane besenza into ezingayisizo, bese behamba bechila izinto zabantu bedestroy ama-properties ngenxa yokuthi sokuthiwe hhayi kanti selikhululekile. Lokwana okwakusenziwa kudala ukuthiwa orobayi robayi akusekho into ehluphayo. Ngokunjalo uMnangagwa ukukhululile, and indlela le yamaenhlanganiso nale ezimele yodwa enjengayoleleyenza kule masingo, sikukhangeleni kusho ukuthi abantu labana kade beqhuba umsebenzi ongayisiwo, abakwenzileyo kuhlolisisiwe kwatholakala ukuthi akuqondanga. Ngokunjalo bamele bazilungisise kuqala. Azifuni abantu ababuya bezinhloni, even noma ungahamba emazweni anjengabo-America labo bani bani, uhamba khonalo yisipayi ufike ubotshwe. ikubona izibhayi zabo America zaziboshwa kobo lokuzeni mtwa kobani amazweni amanye ngale aphethe ngale kobo
Iran
amagama olokuzeni mtwa kobani
kobo Iran
kobo South Korea la kwezindawo khona ngale babeboshwa labana abantu ungahamba kwa izibhayi la ngaye ungahamba izibhayi ziyaboshwa even eRussia ngalozi siyaboshwa izibhayi zayizibhayi sizifunde izweni lethu sina abantu ababezosimedza bazosebenza lathi kuhle kulesithuthuki ukuthi babiyazenza umsebenzi nalo abawujongileyo kuphela bashiyane le politics ipolitiki yezethu thina la uyabeka njeni loko okunye okuningi lokhu
yes yabanga kakhulu ke sicela ubambe khonapha bagawule so what is saying is that you know people are actually abusing their power and freedom so he says at the end of the day this organization may have been doing wrong things like you know they were not following what they were you know the kind of registration was stipulating so at the end of the day he says the organization was doing wrong things
but was it not supposed to be investigated then told those bad things
because maybe the lawyer, can explain, the lawyer.
Maybe before we go to Mr. Halimani tine muterere ari parunhara tine vamuzioni vari parunhara hello eh makadi baba
tiripo ni makadi ivo
eh hanzi munonzi vamuzioni
ndinonzi vamuzioni
ndizvozvo vamuzioni mahamuchirongwa tipei pfungwa dzenyu
vamuzioni vanoda kutaura nezvekubhaniwa kwemagomboma endos akabhaniwa kumasvingwa
ehe
zvinhu zvinoshungurudza kwazvo kana tatazvitarisa nemamiri akaita nyika yedu yezimbabwe tinogumbuka kana tichivhariwa vanhu vanotibatsira munyika yakaoma kudai ini sokuona kwangu ndinonatso kuti nyika yedu yatomwa nechikara ndinoita sindinotuka asi kuti kana vanhu vanoda kubatsira vanhu vari kutambudzika vachivhariwa kuti vatibatsire sitiri kutaura tiri kutambura kudai vana vezimbabwe vatambura ndinorwadziwa zvikuru and ndinotenda munhu akaita sava vanomirira mahuman rights vari muno vamavhinga ndinogara ndakavateerera zvikuru ngavarambe vakashinga nebasa ravari kuita nemi SCB 7 rambai makashinga chaizvo chaizvo pabasa ramuri kuita iri tinoramba tinemi takakutsigirai isu vari pasi pasi tiri kutambura tiri kudya nhoko nezvironda izvezvi tiri kunzwa kuti kuna vanhu vakaenda kuamerica ikoko vanosvika 200 yezimbabwe 200 vese vachifambira chimwe chimwe chete zvinorevei nyika dzakaita sana Tanzania dzine vanhu vanosvika 20 munhu umwe anzanzao ndaona pakanyorwa chinzwa umwe noumwe ari kupa $1,500 per 10 days for 200 vanhu asi muzvipatara hamuna mishonga zvinhu zvinorwadza chaizvoizvo
regai tipe mukana kuna vagaule pamwe vanogona kupindurai vari parunhare vagaule manzwa zviri kutaurwa navamuzioni hanzi danho rakatorwa rekumisa basa kotradiro havavirinari naro vanoto rinotoshungurudza sematauriro avaita vari kutaurawo futi panyaya yekuti mapriorities vanhu vakauya kumusangano uri kunew york uku vakawandisa
basa racho kana vanhu vacho vachiuya kunoku vechiita basa risiriro risiri basa vakauya kunoku kuzobetsera vanhu vechiita basa rekubetsera vanhu kunoku hati mabasa acho hatiwafariri mabasa acho hatiwafariri chazvo chose ndizvo zviri pachena kuti pane chinangwa chavo zviri pachena kuti tine zvinhu zvanhu zvichafamba mushe ndizvo gurunaaboda vamiri aisivoga mangos maakushanda zvakanaka mamwe aisi kuita zvakanaka
vahalimani munotiine nyaya iri mudarirei
ndichishandisika nevhiyu yevakuru ava vanenge vari kuru kutsigira kukanganiswa kwemangos mangos tiozati anobatsira vanhu vakawanda sri kunyanya iyoyi yekotradi ngo yaitosevenza nemadepartment egavenment akawanda anosanganisira anosanganisira vana vanazek ana human rights commission nemamwe madepartments egavenment like ministry yeeducation etc saka zvishandisa nzekuti vazoipa nhasi here imeni event kana vakanganisa ingapaitwe investigation kana kwawanikwa paitwa investigation kuonekwa kuti pane fungiro here iri maybe kuti vaita mhosva then so it was public even stronger than a stronger than any machine under the country. You don't stop my operations around with my investigations. I mean that's unlawful. And silly as well, you know. You don't arrest to make investigations, which is basically what they have done.
Thank you so much.
Thank you so much, Mr. Alman. Sorry we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Tish Nyemba of the Met Office, Mr. Philip Kaule of ZANU-PF, Mr. Manda Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Denford Alimane, representing Community Tolerance, Recreation and Development Trust. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
Neni, Junga Kandemiri, Nsinga Kanganwi, Vatere Rivese, Vakwanza Upinamchurongba, Nemi Mamchwa Namurimu Jumbo, Zakasiana Siana.